chegava.
Já não?
Perigo high school. Não saindo pra high school. Vai te gabar, vai me kissi. Tradição nem musicans, vai me kissi. Vai indiziva, kuchikuro, vai jiziva. Andai garandine, tu mastique, machisi. Ekutindi clean and zere. Dinhanzo com nisa, kuterera, muzitis. Ndichinenda clean and zere. Ndai saada, matrikisi. Ndichinga fika, kuchikuro, sandi. Ndicha chimpana, chama high grade. Apa siso niri rende, kutuka. Kurera, anda kamuka.
Kuchikara, wano ndichi. Chimpana, chama high grade.
Ndiziva vaiti, idzi dzine ma high grade nekuti dzine musoro. Wane modzi yaka select kwa pane dzimwe inouya kuchikoro pazororo. Vamwe vaenda kuholide asi pavanotsoka chinozobuda jololo. Vakadaro ndaiita unfollow. Vamwe vaisa uya kuchikoro manoti vaindikumbira ndaizoita vekutswinyira. Vaifunga ndine answer book ndaingotuna zvese vaigaya ndiri kubirira. Vamwe vaive madhara pa mischief vachitsara kana school fees. Panezo buda nema high grades inda iva tsura ten over a new leaf. Nechiva swika kuchikoro zvanzi ndicha chimpana chama high grades. Apa ziso riri rende kutuka. Kurera ndakamuka.
Kuchikara wano ndichi chimpana chama high grade. Ziso riri rende. Ndarera ndakamuka. Wachitiza chikoro wachijamba my friends. Ziso riri rende kutuka iva meno zvava.
Zvimoko zvoti haiwa las. Ma high grade kuverenga haukwanise kunoma itapai mutonas. Chishuwo changu mwana wese ngaapase. Ma high grade ngaatendere. Ngatisatsamwise vabereki ndovanotsvaga magirini ngavapemberere. Nekuti vana vakasaita ma high grade urova tiupedzi. Kwete ma C, kwete ma B, isu tinoda ma A bedzi. Nechingosvika kuchikoro zvanzi ndicho chimpana chama high grade. Apa siso riri rende kutuka.